kubvira vamunangagwa vachitora chigaro chemutungamiriri wenyika nechisimba muna 2018 panguva nenguva tinenge tine vanhu vedu vari kurarama vari munhapwa vari muusungwa
iko zvino mukati vanhu vangani vari mumajeri
panguva inoiyi tine vanhu vanokwana ivo kusvika 12 tine vanhu vari mumajeri anotevera chikurubhi maximum prison tina Cecilia Chimbiri Honorable Johanna Mamumbe avo vakabatwa vakamirira kutongwa pamusoro pemhaka dzavasina kupara tina last mainga hama natungamirira emadzokere vari kuchikurubhi maximum prison uko kwavakatongerwa mutongo unodarika 20 years tine zvakare muchikurubhi maximum prison makomborera aruzivishe uyo ari kupika mhosva yegore nemwedzi miviri kuSt Thomas prison kumarondera tina Colin Tyson tina Rakesh Marufu tina Chebwanaisa Tafara Mafunde Trust Nyamadu varume ava vari vashanu vakabatwa muna 2019
zvanga zvaita sei
mushure mekunge kwaitika ratidziro nyika yose nepamusoro pekukwira kwakanga kwaita mafuta emotikari variko vari kupika makore anokwana mashanu pane umwe neumwe toenda kuhwahwa prison munhu wedu wechi12
kuna anuko
kuna Faraiti Dziva ngeumwe zvakare akabatwa muna January 2019 achipomerwa mhosva yekunzi aita mhirizhonga
zvii zvamunoda kuti zviitwe nevanorwira kodzero dzevanhu pasi rose
isu tatinokumbira kunyika jekerere pamwe chete nemaorganizations ari international ndechekuti vanhu ava havana mhosva dzavakapara
asika vehurumende nezanupf vari kuti matare ndiwo akatonga hazvinei nezvematongerwo enyika
chekutanga matare dedzi mhosva abatwa nehurumende yavamunangagwa ava kuita zvinodiwa nezanupf navamunangagwa haachaite zvaanofanira kunge achiita zvekudeliver justice chechipiri vanhu vese ivava taikumbirisa zvakanyanyanyanya kumapato ari international vana amnesty nevamwe kuti vatarise vanhu ivava vagovaisawo pamazita evamwe vanhu vanokumbirirwa kunzi varegerwe nehurumende dzavo nenyaya dzekuti vari kupikira mhosva dzine chekuita nematongerwo enyika atingati mapolitical prisoners